Hurumende yagara ine chirongwa chekubatsira vanhu vanenge vaine dambudziko rekuve nenzara. Kune vanogara vachibatsirwa nehurumende nepamusana pekuti havakwanise kuzvibatsira nguva zhinji. Zvakadai sevanhu vakwegura, zvakadai sevanhu vanorarama neurema, zvakadai sevana vakasiyiwa nevabereki, vana vari nherera. Hurumende inobatsira nguva dzose. Asi hurumende inozowanikwa zvakare ichibatsira panguva yekuti vanhu vaita drought, panguva yekuti vanhu vashaya chikafu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
KuManicaland pakaita cyclone Idai, nzvimbo zhinji dzakakukurwa nembeu dzikakukurwa. Saka hurumende yakaonekwa ichipindira ichibatsira. Iko zvino tinenge tichisevenza pamwe chete ne United Nations Organization inonzi World Food Program pakuti tikwanise kubatsira avo vana nemhuri dzeZimbabwe dzinenge dzisina kuwana chikafu chakakwana. Ndine chivimbo chokuti tichipinda munana October, November, December tinofanira kuti tinge tiine chikafu chakakwana chinobva kuhurumende nechinobva kuvanhu vatinosevenza navo kuti tikwanise kupa vana veZimbabwe chikafu pasawana kana mumwe chete zvake anofane nzara.
Saka pari zvino muri kuita sei kubatsira vanhu?
Izvozvi tiri kudistributa hupfu, tiri kudistributa.